Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kwa tereri, tunosanga na zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chiwabu 13, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vanodzika mutemo unorambidza mapurisa kushandisa simbi dzine zvipikiri dzinokandwa nemapurisa dzichibora mavhiredzi motokari dzinenge dzave kutiza. Dare repamusoro reHigh Court rinobvuma chikumbiro chevana vevaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroes Acre. Vagari vekwaChivi nekumwenezi kumasvingo vokumbira rubatsiro rwechikafu sezvo vatarisana nenzara nekuda kwegoho risina kuita zvakanaka mwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vanonzi vadzika mutemo unorambidza mapurisa kushandisa simbi dzine zvipikiri dzaanokanda dzichiponjesa mavhiredzi motokari dzinenge dzave kutiza kana kuti handheld spikes zvichitevera kuchema-chema kweveruzhinji pamwe nenhengo dzeparamende. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa mutsamba yavanyora kuvatori venhau kuti vamatanga vamisa izvi kubva nhasi vachiti mapurisa achawanikwa achishandisa simbi idzi achabatwa nemhosva. Danho iri ratambirwa nemufaro mukuru nevemabhazi nedzimotokari vanotakura veruzhinji pamwe nevanhuwo zvavo vachiti kumiswa kwemapurisa kushandisa simbi idzi kuchachengetedza upenyu hwevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro esangano remabhazi anotakura veruzhinji kuchitungwiza rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza kuti tinzwe maonero avo padanho iri.
Tinotambira sedonzo rakanaka nenyaya yekuti nyangwe kuri kunzi munhu apara mhosva kana kuri kunzi kukandwa kwesipaisi inenge zvito destroya property nokuti property iyo ikadestroya kana ringiri ziri ziri iroro rakatotengwa nemari yakashandwa fanwa nge ichitumudzira nyika kusvika musuva rinopera zira yakanaka pano kuti ikandirwe spike. Naizvozvo uyezve kana mota yakandirwa spike mukana wayo wekuti inge yakutsika nemavhiri matatu inokwanisa kututsika mukati imo mune yatoti human capital vanhu vakadzidzira mabasa vanenge varimo vanhu vanotungamira dzimhuri vanenge varimo ukaona yadonha paparara vanhu kanti vanhu vakwara naiyo mota idzo dzichiparara dzinoratidza kuti isusu senyika tinyika todzokera kumashure.
Zvinonzi mapurisa aitiwo imi vanhu vemakombi hamunzwisisi hamuteereri mumigwagwa umu
nyazvozvo zviri zvinhu zvokuti munhu yaanga achiita mutsikanzwa kana asi senyika nekuti kana iri motikari haisi motikari yekuti ndeye munhu ezen individual inenge itori motikari yenyika bhikozi mari yakashandwa munyika munhu iyeye kubudirira kwayo ndokubudirira kwenyika. Saka tinoita toti chinhu chenyika chaparara nzira iyoyo yanga yakatiomera zvakanyanyisisa zvokuti paikanzwa maspai achiparadza midziyo yatingati isusu kana vava kutaura iyo vemapurisa vanenge vachiti malicious destruction to property asi ndovandingati kwazvaibva ikoko. Saka naizvozvo kana mukuru wemapurisa azviona aradza kuti aiwa aita donzo rakanaka rekuti achengetedze midziyo.
Spike ndiro rinonzi rabviswa mumigwagwa zvochirevei kwamuri imi vari mubhizimisi ramakombi?
Isusu totaritsira kutoti kana zvasa izvozvo isusu vemakombi totedzerawo mitemo yekuti iwo mapurisa kushanda kwawo hakuvaremeri nekuti isu teitedzera mutemo.
Vamwe vari kuti pamwe maakuzoita madiro ajojina nekuti zvabviswa zvinotadzira vanhu kuita zvavanoda mumugwagwa umu.
Hazvisiri chinhu chekuti spike yega ndo inopa kuti vanhu vasaite mutsikanzwa kana kuti chii. Chinhu chandinoona chinhu chinenge chakakodzera kuti chinge chichitwezwa semaonero andaita dai zvaikwanisa kuti Minister of Local Government yotora marutsi ega ega anenda makunda achibuda tikati mugutare Harare kana kuti achibva mublawaya achibuda mublawaya achibva mukwekwe achienda malocations akasiyana siyana chipa mwenza tinyati Harare chitungiza kana Harare eni city chitungiza city mfako kuda city mabuku tafara uyu muitwa ma association yemaru andizi ma association ndiwa yanenge ridza business minister of local government ajizikana na Minister of Transport, ajizikana na local authority. Vanhu vopinda maassociations iwayo honzi vese they must be affiliates. So bati kana hurumende ikatachinja inotaura. Inotaura ichitaurira vakuru vemaassociations, vakuru vayo vozonotaurira mamembers ayo kuti mutemo upedze.
Vanga vari sachigaro vesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza vachitaura vari parunhare vari kwagare kuchitungwiza naIvanzi Zininga weStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakabvuma chikumbiro chevana vevaimbo yemutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHerozi Eka. Nonora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakabvuma chikumbiro chevana vevaimbo yemutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHerozi Eka. Vachipa mutongo wavo kuburikidza negwaro vatongi vedare repamusoro vanoti Justice Fatima Maxwell na Justice Anne Tsanga vakawirirana kuti vana vamugabe vanoti Bona Mutsahune Mugabe, Chinotenda Robert Mugabe Jr. na Belamine Chatunga Mugabe vane kodzero pamutemo kupikisa mutongo wamambo Zvimba wekuti mutumbi wavamugabe ufukunyurwe kwawakavigwa kumusha kwavo kwaZvimba kuti vanovigwa kumarinda anovigwa magamba kuHerozi Eka kuHarare. Vana vamugabe vainge vapikisa mutongo wamambo Zvimba kudare raMajor Street muChinoyi asi mutongi amai Ruth Moyo vainge varasa chikumbiro ichi vachiti vana ava havakwanise kupikisa mutongo wamambo Zvimba sezvo vainge vasiri ivo vainge vaendeswa kudare ramambo asi amai vavo Grace Mugabe. Asi dare repamusoro iri rakati vana ava vane kodzero yakazara. Rimwe remagweta evana vavamugabe vafungai chingamurombe vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unopa vana ava kodzero yekupikisa mutongo wamambo.
Chokwadi kuti mutongo wakanga wakapuwa dare reMajor Street kuChinoyi waraswa nedare reHigh Court. Dare reHigh Court rapa mutongo wekuti vana vemushakabvu weaimbo wemutungamiri wenyika wamugabe vane kodzero yekuchallenja kana kuenda kuappeal kana kuti kupikisa mutongo wakanga wakaitwa namambo waiwa uchipa mhosva kuna amai vevana amai Grace Mugabe pamusoro pekuradzikwa kwakaitwa wamugabe. Izvi zvinoreva kuti dare reHigh Court rati nyaya iyi idzoke kudare reMajor Street ienderere mberi ichinzwa zvichemo zvakanga zvataurwa nevana vamushakabvu.
Vachingamurombe vati vave kutonyorera Major Street Moyo nezvemutongo wedare repamusoro uyu kuti vavape zuva richanzwikwa nyaya iyi. Mutauri wemhuri yavamugabe uye vari muzukuru wavamugabe Valio Mugabe vanoti havasati vataurirwa nezvemutongo uyu kuti vakwanise kutaura pamusoro penyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi ramambo Zvimba sezvo vanga vasingadairi mbozhanhare yavo. Nyaya yenzvimbo yekuvigwa kwavamugabe yakanetsa kubva pavakafa makore maviri apera kusvika nanhasi. Vamwe vanoti dai varega mutumbi wevaive mutungamiri wenyika ava wazorora murugare. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunura Ijena.
United Nations inoti Proteus Mpiranya uyo anga achitsvagwa nemhosva dzekuponda vanhu muRwanda muna 1994 Ainge akawanda muZimbabwe nguva yose iyi achinzi aitodyidzana nehurumende kusvika azofira munyika muna 2006. Asi hurumende yeZimbabwe yakanga ichiramba kuti aive munyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amai Opa Muchinguri kuti tinzwe divi rehurumende. Gwaro rakaburitswa nezuro nemuchuchisi mukuru wesangano reUN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals Vasej Brametz rakazivisa nezvekufa kwamupiranya. Gwaro iri rinoti mupiranya ainge ari muHarare umwe akazobatwa nechirwere cherurindi kana kuti TB muna 2006 ndokufa gore rimwe chete iroro. Mhuri yake yakaedza kuvanza nezverufu rwake kusanganisirawo kunyora zita risiri iro paguva rake riri kumarinda eGranville muHarare. United Nations inoti mazuva ake ekupedzisira aigara akabatira hana mumaoko achitya kubatwa nekutongerwa mhosva dzekuponda. United Nations inoti yakafukundura mutumbi wake pakaitwa ongororo nenyanzvi yakaratidza kuti ndiye ainge afa. Vamwe vagari kumatunhu ekumwenezi nekwachivi kumasvingo vari kuchema-chema kuti vave kuparadzwa nenzara sezvo vakatadza kuwana gohwo rakanaka izvo zvoita kuti vakumbire rubatsiro rwechikafu kubva kune vanowanisa rubatsiro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vagari vemaruva ematunhu aya vanoti havachina chekubata sezvo chikafu chavakawana mugohwo remwaka wapera chakatopera kare uye mwaka uno havana chavakawana muminda sezvo mvura isina kunaya zvakanaka. Vagari ava vanoti vave kutotadza kudya chikafu katatu pazuva sezvinotarisirwa sezvo vasina mari yekutenga chibagi kana upfu muzvitoro uhwo hwanoti hwave kudhura zvikuru. Vatobias Chauka vekuchipangai kumwenedzi vanoti vakatarisana nerufu vakasawana vanhu vabatsira nechimbi chimbi.
Nzara yatinayo kuno kumwenedzi inzara yekudya. Hatina kunge tawana kukohwa kwakakwana, matura edu akashama, mvura yakaita muindira chose. Yaenda muindira chose payakazodzoka, yakadzoka ndobva yaodza mbeu dzedu idzo dzakanga dzasvika, mhunga yakatumbuka irimo mumunda. Saka izvi zvinova zvakaita kuti chikafu rive dambudziko. Saka hatina chikafu matura edu, ndosaka tichikumbira rubatsiro kuti tinge tichipiwawo rubatsiro kuti tibude padambudziko irori.
Vagari vekumaruwa aya vanoti munzvimbo dzavo masangano anobatsira vanhu nechikafu munguva dzenzara havasati vasvika kwavari uye hurumende haisati yatanga kuita zvirongwa zvekubatsira vanhu nechikafu. Vamwe vagari vakaita ramaisha nangu matapura vekumhanda mabwe kwachivi vanoti vave kurarama nehwaku mukwaku.
Kuno kwedu kumhanda mabwe tofa tombaifa mvura ina kumbonaya bageta takawana mwaka uno chakadopera izvezvi tongodya kuseni mangai unga wamaona kuitira vana vechikoro saga totongohori zvakawani. Taikumbira dei kune vanokwanisa kutipa rubatsiro vatipa rubatsiro nokuti hatisisina kana kwokutarisira mitengo iri muzvitoro hatimboikwanisi kuno kumaruwa hatina kana chimwe chatiri kumbotengesa toti tingambowana mari yekuti titenge sadza zvaro sadza zvaro.
Mukuru webasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu mudunhu remasvingo remasvingo Community Development Trust kana kuti MACODET vamunyaradzi Matimbe vakurudzira masangano anobatsira vanhu nechikafu pamwe nehurumende kuti vabatsire vanhu nekukurumidza.
Munongunhu remasvingo tinoona zvinhu zvisina kunazokumira zvakanaka nenyaya yekuti zuva rakanyanyisa kurova zvakanyanyisa zvokuti vanhu vari kufa nenzara. Tinotarisira kuti dai zvaibvira hurumende nawo madikiri eWorld Food Program neana Christian Care neana Care dai vakwanisawo kubatsira nokukasira munhu remasvingo.
Vamwe vagari vanoti nekuda kwenzara iriko vave kutotengesa zvipfuwo zvavo kuti vawane chikafu chekudya nevana mudzimba dzavo izvo zvinogona kuti vasare vasina mombe mbudzi nezvimwe zvakadaro. Apo vemakodhet vawedzerawo vachiti vana vazhinji vanogona kurega kuenda kuchikoro nenyaya yenzara iyi sezvo vabereki vavo vachisarudza kushandisa mari kutengesa chikafu mudzimba pane kubhadharira kuchikoro. Gurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye vangasati vapindira mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Munyori muhofisi yavachadzamira Dr Jephta Sakupwanya vati hurumende ine zvirongwa zvekubatsira vanhu mumasvingo.
Zviripo hakuna munhu achafa nezvara nekondindezimwezvazinplace.
Gwaro rakaburitswa nesangano refamine early warning system network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika zvichitevera nzara iriko. Ukuwasangano Reward Food Program kana WFP rinoti zvino hazvina kumira zvakanaka munyika uye rinotsinirana nefusnet kuti vanhu vanopfuura miriyoni vanoda chikafu. WFP ine zvirongwa zvekubatsira vanhu vanosvika zviuru matsana matanhatu nemakumi mashanu kana kuti 650,000 munyika. Mwaka uno mbeu dzakaita sechibage, mapfunde, mhunga nerukweza zvakatsva nezuva apo mvura yakarambira mudenga. Vamwe vagari vanoti vari kutorarama nemichero yemusango. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo yemutungamiri wenyika yanga yakamirirwa kwenguva yakareba muSomalia iyo isina kugadzikana yave kuzoitwa nemusi wesvondo paine tarisiro yekupedza kusagadzikana kuri munyika iyi. Vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakanyoresa kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika iyi iyo yakanonokwa kuitwa nenguva inodarika gore rose. Dare rekuivhi muUkraine ratanga kutonga nyaya yekutanga yemhosva dzehondo dziri kupomerwa musoja wekurussia kubva zvakatanga hondo muUkraine mukupera kwakukadzi. Sergeant Vadim Shishmarin ane makore makumi maviri nerimwe ari kupomerwa mhosva yekupfuura mumusoro mumwe murume aive nemakore makumi matanhatu nemaviri mubhuku riri kumaodzanyemba pakadziva kumabvazuva rechupakivka musvondo rekutanga kwehondo. Kana akawanikwa aine mhosva, Shishmarin anove nhengo yechikwata chemauto anofamba nemotokari dzematank anotarisana nekugara mujeri kweupenyu hwese pasi pemutemo wemuUkraine unobata mitemo netsika zvehondo. Vamwe vagari vekwazvimba nemhangura mumashonaland west vanoti vari kutadza kuwana mashoko neruzivo munzvimbo dzakavhurwa nehurumende makore mashanu adarika kana kuti community information centers nekuda kwekunetsa kwemasaisai uye kudhura kwemari dzekutenga masaisai aya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vaifunga kuti nhamo yavo yekushaya masaisai anoita kuti vashandise madande mutande akasiyana yainge yapera nekuvhurwa kwenzvimbo dzainge dzine michina kana kuti information centers mumatunhu avo. Asi vanoti vari kutadza kushandisa nzvimbo idzi sezvo dzisina michina yechizvino zvino kushaya masaisai kana kuti netiweki uye kudhura. Mumwe mugari wekwamurombedzi uko kwakavhurwa nzvimbo iyi muna 2016 vagift sose vanoti nzvimbo iyi yakamira kushanda muna 2019 vachiti hapana masaisai. Mumwe mugari wekumhangura vaNelson Piri vanoti kunyange masaisai achimbowanika anononoka kushandisa uye hakuna michini yechizvino zvino yekushandisa.
Inini personally handanda kusaenda anoda kwenetwork inenge yakaita sangeka inenge yakaneta live ndipedze kudhaunoda chinzwa nongoda kudhaunoda hazaita kakushupa proses yacho inenge iri.
Mumwe mwana wechikoro pamhangura high school uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Rugare anoti mari inobhadhariswa inove dhora rimwe chete paawa rimwe chete yakawandisa sezvo vasina kwavanoiwana.
Anoshandisa intaneti anoda kuti mukomana wacho aripo akati hanzi inobhadhariswa.
Rugare anoti anenge achida kuita tsvakurudzo yezvidzidzo zvavanopiwa kuchikoro asi nekuda kwekudhura uku anotadza kupedza kuita zvose.
Ndinoda kushandisa kurisecha mupdf nerimwe basa rakaita semakala atinoita panguva dzinotsi. Actually kala inotoda kurisecha iassignment yekuti malenas yedu sisi malenas yedu tinorisecha tinotoenda nayo kuchikoro so inenge ichida internet.
Mukuru webazi rinopa masaisai nekuvaka nzvimbo idzi pamwe nekutenga michina yekushandisa munzvimbo idzi reporters vagift machengete vanobvuma kuti dzimwe nzvimbo hadzina michina yechizvino zvino sezvo michina yakatanga iripo isashande munzvimbo dzinosanganisira murombedzi.
Equipment iriko yava sort of outdated and it was one of the priorities that we have and you will see before the end of this month, we want to have different equipment. That is not only the equipment, you will see the upgrade.
Patava punza kuti sei vari kutora nguva yakareba vasati vatenga michina iyi vamachengete vanoti vari kuita dambudziko rekushaya mari yekunze yekutenga michina iyi. Sachigaro vesangano rinoongorora nezvekufambiswa kwemashoko munyika remisa Zimbabwe vaGordon Maunganidze vanoti danho rekuisa Information Center munzvimbo dzakasarira rakanaka zvikuru, vakakurudzira vose vane chekuita nezvekufambiswa kwemashoko kuti vaite zvavanogona kuti mashoko asvike kuvanhu vakawanda kusanganisira vekumaruwa.
Kurudziro yedu kuhurumende ndeyekuti kana kune mamwe mainformation kiosk asingachashandi pari zvino, vatore nyaya iyoyo senyaya yakakosha zvikuru, uye senyaya yekuti vakwanise kumhanya mhanya varapotras ivavo ministiri vakwanise kuita revive, vaumbe vamutsidzire mainformation kiosk vana mai nana baba vari kunharaunda dziri kumaruwa vakwanise kuziva zvinoitika mumadhorobheni.
Pota zvinoti kusvika pari zvino pave nenzvimbo dzekuwanira mashoko kana kuti information center dzinosvika zana nemakumi manomwe neimwe kana kuti 171 munyika, uye vari kutarisira kuisa dzimwe makumi matatu neshanu gore rino. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rinoona vana vakawanda vachikundikana kunyora bvunzo dzegore rino nekuda kwekukwira kwemari dzichabhadharwa pakunyora bvunzo gore rino dzarinoti dzakaziviswa nezimsec. Mutungamiri wePTUZ vatakwasira Zhou vanoti kunyanga hazvo mafigiri avanoti akaziviswa nezimsec aya achiratidza kuti hurumende ichabhadharawo zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana kana kuti 55% zvemari idzi, zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana kana kuti 45% zvinenge zvasara zvichinofanira kubhadharwa nemudzidzi, zvakawandira vabereki vari kutambura nenzara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu ndo zvatinoona kudaro nokuti takatarisa tikaona kuti vana vakawanda vari kutadza kunyora zvikuru olevu. Takaona kuti tikatarisa pa 2017 apo tatine macandidates aipfuura iwo 320,000, but iko zvino tavana mastudents anoratidza kuti ava kuma 240,000. Saka zvimwe zvacho zvinopa kuti mastudents atadze kuregista 5 or more subjects, ndizvo zvokuti mari dzamazamanishini dzakakurisa. Ende tikatarisa dzegore rino dzegrade 7 dzeolevu neaelevu imari dzakapurisa kwazvo. Tinoziva kuti tikadzichinja kumaus ishoma, asi tikatarisa mari dzinotambirwa nevashandi including varayiridzi vacho uye zvevabereki muzimbabwe imari dzakawanda chaizvo.
Imari dziri kuchajwa dzacho gore rino vazvo dzamuri kuchemanadzidzi
kuti grade 70 bhadhare mari inosvika 5,000 paolevu subject rimwe chete richiita more than 3,600, paaelevu more than 3,900. Imari dzakanyanyisa kukwira zvokuti vana vavarombo vanotadza kuregista kunyora olevu neaelevu. Ndosaka takanyorera mukuru wenyika pamwe chete naye ministry yeprimary and secondary education pamwe chete nezimsec kuti mafiga akabudiswa nezimsec yaanoda kuti aongororwe, uye zvichida kuti hurumende ipindire kuona kuti education yaramba iri right, vana vakawanda vagokwanisa kunyorawo mazamanishini. Pasina izvozvo vana vakawanda zvikuru sei mumaruwa tinoona vachitadza kunyora mazamanishini, asi izvi zvinozopa kuti vanenge vasinganyatsoona vanopembera vachiti pass rate yakwira, asi tichitaura pass rate yevana vacho manini vemhuri dzinokwanisa kuti dzibhadhare mari dzinodhura vana vavarombo vachitadza kubhadhara. Saka ndo zvatati zvinoda kuti tiise muono pamwe.
Mutungamiri wePTUZ vatakwafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo mutauriri weboka rezimsec muzvare Niki Dlamini, avo vanoramba kuti mari dziri kutenderedzwa pamadandemutande dzakabva kwavari.
Zimseka isati ya budisa mafigures e maridza jabadara kubunzo za 2022. Mafigures akabuda achisekulata pa social media. Handiwo atinawo isusu kuti vana vachabadara. Kana maridza cho za confirm atichabudisa tozivisa nyika yose kuti mafigures iwa anenge akamira sei.
Mutauriri weZimsec Muzvare Niki Dlamini vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mapurisa anonzi ayambira kuti achasunga vese vachakonzeresa mhirizhonga kumutambo wenhabvu weBattle for Zimbabwe uchange uri pakati peHighlanders neDynamos muBaba Fields neSvondo. Michael Kariati anotipa zvizere nyaya iyi.
Hazvibvunzwe kuti mutambo mukuru Svondo rino ndeupi, asi uyo uri muBaba Fields Stadium neSvondo pakati peHighlanders neDynamos. Mutambo uyo unochedzwa kunzi Battle for Zimbabwe uri kutarisirwa kuunganidza chaunga chinotyisa sezvo zvikwata zviri izvi zvichiteverwa nevanhu vakawandisa. Asi mapurisa ayambira vateveri veDynamos neHighlanders kuti vachasunga pamwe nekumisa pamberi pedare vese vachakonzeresa mhirizhonga pamutambo uyu. Tsamba yabva kumapurisa inoti vachange vari munhandare iyi neuwandu hwavo kuedza kudzivirira upenyu hwevanhu pamwe nemidziyo iri munhandare iri. Mutauriri wemapurisa muBulawayo vaAbednego Ncube vanoti havasi kuzotendera zvekare kuratidzira kuri kurongwa nevamwe vatsigiri veHighlanders nekuti hakusi pamutemo. Vamwe vatsigiri veHighlanders vanoti vari kuronga kuratidzira senzira yekusapara kwavo nemuraridzi wavo Mandla Mpofu. Premier Soccer League yadzivisawo Bhosvo neDimbare kuti ichatora matanho kune avo vachakonzeresa mhirizhonga. Pakapedzisira kusangana Dimbare neBhosvo muIndependence Trophy, Highlanders yakakunda Dynamos 1-0 muBaba Fields Stadium imomo zvekare. Asi munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muhemeke anoti Dynamos hairohwe yekaviri nechikwata chimwe chete mumwaka umwe chete.
Musakanganwa Dynamos yakarohwa pauhuru nevakomana veHighlanders, saka I don't think Dynamos ingade kurohwa kechitsvo. Then kechipiri, Dynamos team inosimudza mutambo wayo kazhinji kana ichitamba netimu hombe. Saka ndikuona kunge vakomana veDimbare vachakunda pamutambo iwoyo.
Asi murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya haasi kuvimbisa huchi nemukaka, asi anoti vachaita nepese pavanogona kuti vakunde.
Mutambo watakashandisana nawo watichatamba nechikwata cheHighlanders Football Club musi weSvondo tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Ndiraya nemumwe mutambi wake Bill Antonio ndivo vasarudzwa kuve murairidzi nemutambi vakarura kukunda vese mumwedzi wakubvumbi uyo Dynamos yakakunda mumitambo yayo yese. Semazuva ese Ndiraya ari kutarisira kuna Antonio na Emmanuel Paga kuti varuke zvibodzwa. Dynamos iuda mapoints ese matatu kuti irambe iri pamusoro petafura, Highlanders ichidawo kukunda kuti ibve pachinhano chegumi nembiri pairi. Murairidzi weHighlanders Mpofu apiwa mutambo neDynamos uyu kuti akunde kana kuti anodzingwa basa. Mpofu ari kuvimbawo kuti Nobidza Masuku, Linot Chikuwa naAdrian Sila vachasimudza matambiro avo kuti vakunde. Asi Chicken Inn iri kuda kuti Dimbare itsedze iyo yorova Capes United kuti iende pamusoro petafura. MaGamecocks haasi kutarisirwa kuneteka kurova makepe-kepe iyo iri kungorohwa-rohwa.
Chirongwa cheLive Talk nhasi na8pm tiri kuenderera mberi nekutarisa nezvematanho akaziviswa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa pamwe nerbz ekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 kwenkwezi 2022 nguKip Dube. Endabeni zethu lamhlanje
ngiyathabe kakhulu mvuke ekuseni ngibona iphepha ndaba libhalewe ukhona okwangithabe kakhulu ngiyabonga abahlali benjalo asikubona ama-space asifuna ukuthi okwayenzakala emtare kuphinde kwenzakale eZimbabwe asifuna abantu bethu siyathaba ama-space vele besingawathandi besingawathakazeli
amapolisa azelayo ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimota abizwa ngokuthi ngama-spikes akade sebewasebenzisela abamakhombi
besibhekele ukuthi mpela i-court manje izoqinisa mpela isandla kakhulu ekucwaningeni ngale ndaba but-ke anyway akukho esingakwenza sabanga ukuthi bayakwazi abakwenzayo njalo siyakholwa ukuthi mhlawumbe babakhiphileyo ngebheyili kodwa ngoisala lisaqhubeka lisazoqhubeka lithethwa sasenethemba lokuthi isigwebo wasosithola.
Izizalo nezabona South Africa ezisikhombisa ebezivalelwe zisetheswa icala lokubulala isizalwane sawone Zimbabwe. Umnumzana Elvis Nyathi zikhululwe namuhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili. Uwoza Fridays lo mculi womdumo kamakhandi osacathulayo uMxolisi Ndlovu ohamba ngegama lokuthi Makhelwane inkunzi yeguzu. Zonke lezi ndaba lezinye lizobizwa kulo msakazo. Amapolisa eZimbabwe aselayo ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimota abizwa ngokuthi ngama-spikes akade bewasebenzisa kuhlelo lokuxotshanisa lokubobha abemijova abasebenza bengelamvumo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lomlayo wethulwe encwadini elotshwe ngumkhulu wamapolisa upolice commissioner Godwin Madanga othe amapolisa azasebenza insimbi lezi azabotshwa avalelwe ejele. Lokhu kuza ngesikhathi ukusetshenziswa kwalezi nsimbi ukuvimba izimota eziyabe zibalekela amapolisa sekudale ukufa kwabantu njalo abaningi balimala kakhulu kwenye ingozi edolobheni leMtare. UZulu uthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokumisa ukusetshenziswa kwama-spike yinto enhle ngoba lokhu kuzabulalisa lokulimaza abantu abangela macala abavele bethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa. Umnumzana Libert Chirumo olula amalungelo oluntu uthi amapolisa abesephula amalungelo kaZulu ngokusebenzisa ama-spikes.
Mina indaba leyo ukuthi sebevalise ama-spikes ngithabe kakhulu ngoba kuyinto enceda thina esigadayo imthova yena leyo ngoba uzukwangona katholakali njalo akusayesabisi ukugada imthova ngoba abantu besebesifa. So ngezinye indlela uhulumende ubonile ukuthi impila kahle yabantu bami iqakathekile kulokumisana kwezimota ama-spikes ngoba bekudala ukubhewuka nokufa kwabantu abaningi.
Uqhubeke sithi kumele amapolisa abhale phansi inombolo zemota bazisebenzise ukudinga imota ezibalekayo kunokuvimba ngensimbi lezi.
Ngithabe kakhulu mvuke ekuseni ngibona iphepha ndaba libhalewe ukhona okwangithabe kakhulu ngiyabonga abahlali benjalo asikubona ama-space asifuna ukuthi okwayenzakala emtare kuphinde kwenzakale eZimbabwe asifuna abantu bethu siyathaba ama-spikes vele besingawathandi besingawathakazeli.
Umnumzana Davatha Mlilo yena othi insimbi lezi zake zajikwa ephakathi kwenye imota esithi uyasijabulela isinqumo sokuba zingasetshenziswa.
Indaba yama-spike leyi, indaba yama-spike siyathaba kakhulu ukuthi amapolisa aseze akwanisa ukuthi ayibhane. Indaba leyi ayivunyelwe kasi ayikhulu ukuthi kuthi kuyenza ngalo kusebenza kwa maspike. Siyabonga kakhulu lokho okwenza ngamapolisa, kodwa sicela ukuthi sicela ukuba kwazi ukuthi laba aba ezimuli ezelaba abafayo ikhombi yayivela eMtare ipolisa lifike ispike bazayenziwani, bazakompensatewa na okuyathulwa kushiye kunjalo njalo lepolisa lelo sicela ukuba kwazi ukuthi bazayenzani ngalo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Lisa Nala othi amapolisa abesiba ingozi kuZulu ngokusebenzisa lezi nsimbi.
Siyabonga shuwa ngokubhanwa kwama-spikes lawa ngoba indaba zama-accidents bese ziziningi kakhulu, abantu besifa ngenxa yokujikelwa kwama-spike emoteni ehambayo. Siyabonga shuwa, hayi siyathokoza.
Amapolisa abesebenzisa lezi ndlela kulandela isinqumo esabekwa lisidale le-High Court kumnyaka esanda kwedlula esokuba insimbi lezi zingasetshenziswa ukuze kubanjwe abashayeli abayabe bebaleka lapho bemiswa ngamapolisa. Kodwa lesi sinqumo bese sibangela ingozi eziningi zomgwaqo okuthi amapolisa acine ebulalisa abantu abangelacala, ikakhulu abantwana besikolo abayabe begade izimota lezi emadolobheni lapho okuvele kulo dubo lokusika kwezimota zokuhambisa kuya emsebenzini lokuphindela emakhaya. Kulandela ingozi eyenzakale eMtare ebulele abantu abane yalimaza abaningi, uZulu uhlale umkhosi okubangele ukuba nababona ngokulondoloza kwamalungelo oluntu lamalunga edale ephalamende bakhuthaza uhulumende ukuthi angenele wakhokhelela ekwethulweni kwesinqumo esitsha ngusikomishini wamapolisa uMatanga. Inhlanganiso ebona ngamalungelo abasebenzisa imithova lamabhasi e-Passengers Association of Zimbabwe PAS ilisemizameli yokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba isola ukusebenzisa kwensimbi lezi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu oyeHigh Court izolo wamukele isicelo sabantwana bakamoyi uRobert Mugabe owaziya waba ngumongameli welizwe sokuphikisa isinqumo sokuthi akhitshwe lapho abekwe khona, ayibekwa endaweni yamakhawe e-National Heroes Acre eHarare. Esethula lesi sinqumo umahluli uJustice Fatima Maxwell noJustice M. Tsanga bavumelene ukuba abantwana bakaMugabe abathi ubona Mutsaruni Mugabe, Tinotenda Robert Mugabe Jr. noBela Manja Tunga Mugabe banalo ilungelo lokuphikisa isinqumo esathathwa yinduna uZwimba esokuthi ithuna elilele uMugabe ligejwe ayingcwatshwa kutsha e-National Heroes Acre. Lesi sicelo sabantwana bakaMugabe basikhweze e-High Court ngoba beke bayalelwa ngumthethwandaba kamantshi e-Oshinoyi wawusithi kabanalungelo lokuphikisa induna uZwimba.
Izizalwane zabone-South Africa ezisikhombisa ebezivalelwe zisetheswa icala lokubulala isizalwane sawone-Zimbabwe uMnumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Esethule isinqumo sakhe emthethwandaba kamantshi Randburg e-Johannesburg phezu kwesicelo sebheyili sabesilisa abayisikhombisa laba, uMantshi Nkosikazi Hleziphi Mkhasibe uthe abukho ubufakazi obuqinileyo obunikezwe ngabatshutshisi lamapolisa obungenza kube yingozi ukuthi abesilisa laba bakhululwe ngebheyili. Uthe isinqumo sakhe bekufanele asethule izolo, kodwa umeli wabamangalelwa waseveza ukuthi umfakazi obethe abahlanu babamangalelwa wababona bebulala uNyathi ubuye wabesula lobu bufakazi, wathi yena ubebaqamba njengabantu abaziyo hatshi abantu ababulala uNyathi. Uthe amapolisa ehlulekile ukuchaza ukuthi yiphi indima eyadlalwa ngumuntu wonke ngamunye ekulaweni kukaNyathi, ngaphandle nje kokuthi bebeyingxenye yalabo abakhanda umuyi bamtshisa waze wafa. Uthe kuyacaca njalo ukuthi akekho phakathi kwabayisikhombisa laba owabanjwa isenza leli cala njengoba bonke babotshwa sekulensuku uNyathi ebulewe. Ukukhululwa kwabo lokhu ngebheyili kulethe intokozo enkulu kumuli abesilisa laba layo ebisemthethwandaba. Kodwa-ke umzala kaNyathi uMnumzana Mphathisi Ndlovu laye obesemthethwandaba uthe njengemuli badaniswe kakhulu isinqumo somthethwandaba.
besibekele ukuthi phela i-court manje izogcinisa phela isandla kakhulu ekucwaningeni ngale ndaba. But ke anyway, akukho singakwenza, sicabanga ukuthi bayakwazi abakwenzayo. Njalo siyakholwa ukuthi mhlawumbe abakhiphi lebo ngebheyili, kodwa ngokuicala lisaqhubeka lisazoqhubeka lithethwa, sisasele themba lokuthi isibhekwe wazosithola.
Isikhulumeli seviyo labathutshisa unkosikazi Phindi Mjonondwane utshele Studio 7 ukuthi lobanje bekhululwe ngebail balethemba lokuthi kusasele icala elikhulu ababhekane lalo.
Sinyanga ukushushisa sisasambela isikhulumo senkantolo, sizoqhubeka nophenyo, kuzothuma uphenyo seliqediwe bese-ke sizilungiselela ukuthi icala lizothethwa enkantolo.
Umantshi ulaye omangalela ukuthi bahlawule amarandi azinkulungwane ezintathu 3000 rands yebail umuntu ngamunye, bengathintani labafakazi kulolu daba, njalo baphenduke njalo emthethwandaba mhlaka 7 Ntulikazi. Abathutshisi bake bazama ukuthi unkosikazi kamuyi unkosazana Nomsa Chuma, yena osesekhaya eZimbabwe, aphenduke kwele South Africa ezokutsho ukuthi kambe kukhona yini kwababotshiweyo wambonayo elalabo ababulala umkakhe, kodwa ke yena wala isithi wesabela empilo yakhe. Omunye wabeZimbabwe owahlukunyezwa ndawonye lonyathi, yena kenelisanga ukutsho ukuthi kwababotshiweyo ukhona yini oyingxenye yalabo abahamba lonyathi bayambulala. Selokhu kuqale lonyaka ziyanda izehlakalo zokuhlukunyezwa kwezalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa zisenzwa yilabo abathi abantu bokuza abaphume baphele ngoba babathathela imisebenzi kanye lokudala amacala. Melo Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kulesibotshana kwele Russia eseluhlonisa icala lokubulala umuntu owayezihambela kwele Ukraine ngesikhathi ele Russia lisanda kuhlasela ilizwe leli. Lokhu kuza ngesikhathi ele Russia lihlasela ngamandla kwele Ukraine. I-Associated Press ivika ukuba bekugcwele phambi intatheli zindaba emthethwandaba eKyiv kwele Ukraine ngesikhathi usayijeni Vadim Shaishmarin elethwa kuleyo ndawo. Umthethwandaba uthi wadubula umuntu owayezihlobela ibhasikili eChupakivka, ubefakwe ebhokisini elincane emthethwandaba lo, njalo elindwe ngamasotsha lamapholisa abehlome aphelela. Uhulumende wakwele Ukraine uthi kulabantu abaningi ababulawa ngamasotsha akwele Russia anjengoShaishmarin. Umnumzana Joyce Ngwenya ocubungula ezombusazwe uthi lokhu kuthakazelelwa yinkokheli yamazwe entshonalanga.
Uzulu weUkraine lamanye amazwe e-EU le-aseAmerika bazakamukela ukuthoniswa kwaVadim Shaishmarin, ibutho leRussia elabanjwa kuthiwa ladubula umuntu lambulala. Empini kuvele kule mthetho yokuthi abantu abangathwalanga izikhali vele kabadushula. Kodwa sabona ukuthi lokhu kuzahlupha ukuthi babe sebethonisisa abanye, ngoba ukuze bababambe kulesikhathi bengaza manje ukuthi khathesi basebenzise nje njengemzekeliso uShashin. Kodwa ngikholwa ukuthi kuzakuba lamarashi amaningi azabanjwa. Yena umzana Putin yena ngokwakhe ngiyofanele abe lecala, ngoba laba yisithunywa kuphela. Akumele ukuthi ukuthethwa icala leli kutshengise ilizwe lonke jikelele ukuthi impi yobudlwangudlwangu kayiqondanga ilizwe lakathesi kalisadingi ukuthi kube le mpi. Ye, ngibona ngathi mina kuyinto enhle kakhulu, fanele siyamukele.
Kodwa umnumzana Ngabuthuma Bhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uthi akuqedakali ukuthoniswa kukaShaishmarin.
Lokho esikuzwayo kasilaqiniso lakho ukuthi kuliqiniso, ngoba selokhu yasuka impi e-Ukraine, i-NATO yavala abezindaba beRussia ukuthi batshele umhlaba ngokwenzakalayo. Indaba esizizwayo kuphela ziphuma kuma news journalist abuya e-America kumbe abe-NATO abe-Europe. Kakula independent verification yodaba lolo okhulunywa ngalo. Yikho ke kuba nzima ukuthi siphawule. Thina esikutshoyo ukuthi kumele thina sizwe okuvela kibo bona beMelika labe-NATO, okuvela kuhulumeni weRussia, sikwazi ukuthi sidingisise lo liqiniso yipi kodwa kwakhathesa sizwa into evela ehlangothini olunye lokho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi sikukholwe ukuthi into le kuleqiniso kumbe kamanga ngoba siyabona amanga amane ngakhulunywayo ngoba vele ngesingisi bathi in a world first casualty is the truth. So iqiniso ke vele kasilazi.
Usenjalo uSenator Paul Izolo kusihlwa umise kancane ukuthi kunikwe ele Ukraine amabhiliyoni angamajumi amane amadola 40 billion dollars yokuthenga izikhali ukuhlenga abaphephela kwamanye amazwe lokunye. Sekuzathatha iviki ukuba idale lesenate kwele Melika lilungise udaba lolu. Kula bantu abaningi asebebulewe kwele Ukraine kulandela ukuhlaselwa kwelizwe leli ngele Russia ngohlolanja lonyaka. Kulandela namhlanje sihlaziya izikhondiso ezethulwe nguhulumende weZimbabwe athi ngezokulungisisa umonakalo okhona kusimo somnotho welizwe ngokwalisa amabhanga ukukweledisa imali abantu zamakampani. Okwamanje ukuthi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Kuqakathekile kakhulu ukunanza usuku lwe-Earth Day okwenziwa ngumabasa sonke isikhathi ngoba ezemvelo yizo eziphilisa uzulu inyamazana lakho konke okutholakala emhlabeni. Ukunanza lokhu kukhumbuza uzulu ukusungulwa kwenhlanganiso ezivikela ezemvelo. Ukunanza usuku lolu waqala ngomnyaka ka-1970 lapho kwethulwa imithetho eminingi yokuvikela umkhathi, amanzi, inyamazana lokunye. Kwaba yisikhathi njalo sokubumba uhlangothi olubona ngezemvelo kwele Melika kwele-US Environmental Protection Agency. Lokhu kwakusenzelwa ukuvimba ukugugudeka komhlaba. Lo nyaka uhulumende kamongameli Joseph Biden uthethele elinye njalo inyathelo lokuvimba ukukhudumala lokugugudeka komhlaba ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-Earth Day. Okwenziwa nguhulumende kaBiden kugoqela ukuvimba ukuganyulwa kwezihlahla, ukukhuthaza ukulondoloza ezemvelo lelwandle, ukuthiwa kwenhlanzi ngemfanelo, ukubuthwa kwamaplastiki lokunye. Lokhu konke kungokunye okwaqala ukwenziwa nguhulumende kaBiden lonkosikazi Kamala Harris kusukela ngesikhathi bengena ezikhundleni. Babambisana labanye amazwe phansi kwesinqumo se-US-China Joint Fiasco Declaration esokulondoloza umhlaba ngokulwisana lokukhudumeza umkhathi. Uhulumende weMelika ukhangelwe njalo ukuba uzaqhuba umhlangano omkhulu wenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele uzahlolisisa okungenziwa ukuze kulondolozwe ezemvelo njalo kuvinjwe ukukhudumala komkhathi. Amazwe athuthukayo akhangelwe ukuba azancediswa ngokuqhuba inhlelo ezilondoloza umhlaba. Umnumzana Anthony Blinken okhokhela uhlangothi lukahulumende kwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ele Melika lifisa ukuba kuvinjwe inhlelo ezenza umhlaba ukudumale ngamandla. UBlinken uthi ele Melika lethula imizamo eliyenzayo ukuze livimbe ukugugudeka komhlaba okwenziwa yokukhudumala komkhathi. Uthi ele Melika lizazama ngamandla wonke ukuba umhlaba wonke jikelele uhlale ukusimo esingabhidlizi ezemvelo. UBlinken uncoba kakhulu okwenziwa ngababemele ele Melika emhlanganweni we-COP26 eGlasgow. Uthi ele Melika okwamanje lilandela isivumelwano se-Paris Agreement esikubeka sobala ukuba kumele kulondolozwe kahle ezemvelo uze uzulu aphile kahle emhlabeni. Uthi bazasebenza lenhlanganiso ezikuqela eyamazwe akuzokazi le-Europe, e-European Union, uze kuvinjwe ukudumala komkhathi. Lolu bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Wezemidlalo kudlela evalweni umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu phambilini komdlalo wabo leqembu le-Dynamos ngesonto. Intethelezindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umlaleli ndazizwa dibana leleta yena mosingenso onto enkundleni Papa Fields kule minyaka embalwa iqembu letimba lelancina unqoba eleboso kumidlalo yeligi kodwa umpofu futhi abangeke bathembele kuleyo mbali.
Umdlalo wokwesikhathi mawukhangela awufuli ukhangela ngembali. Ngoba okuzenzakala ngesonto uyabungakwazi. Ngoba la lidala ngosikhathi siyalungisebela ungakhangela lapho ekhona ingu-number 1 ngoba iyakwanisa ukudlala ibhola. Number 1 ngoba ibikwanisa ukuhambe ithatha ama-points home and away. And ngiyazi ukuthi babuya belikhulu. Balekhulu elikhulu kakhulu abanalo ababuya nalo ngevuka ukuthi sibadle kwi-independence. So ngumdlalo omkhulu okumele ukuthi nathi sinje njengeqembu silungiselele okuzwayo ukuthi sithole ama-points esiwafunayo.
Ngempela viki edlulileyo kulabalandeli beqembu lelindaza abatshengisele besithi umqeqeshi umpofu esuswe esikhundleni kodwa umgadli weqembu leBhoso uLinus Jikuwa uthi abalandeli kumele babuye ukuzokhuthaza iqembu ukuba linqobe.
Esangasaphothwayo ukuthi bebuye bezobulela igame bezofakaza njengenjayelo and asikho ukuthi bebuye bezothetha isebenzi na thina ukubuya kwabo yikho ukuze senza nathi sithole i-3 points okuze sisifunayo.
Imvimbi yeqembu leBhoso uAndrew Mbeba layo ugcizelele ukuba bazimisele njengabadlali unqoba ngensonto.
Ngimenzile futhi kodwa thina ukutrayina nitrayina kwethu sirayithi ngokufokasile singuyini ngemenza plus futhi okunye sabantu sebengabe besicritisiza kuthi ufanele but
amaqembu lawa ehlukaniswa imiklomelo elishumi lane njengoba ele Dynamos le miklomelo ngamashumi amathathu ukuthi ele Highlanders lona le miklomelo elishumi lesithupha. Eminye imidlalo yeviki leshumi lanhlanu kusigaba seCastlaga Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leNkezi Platinum Stars lizemukele le10x ngaseBaobab. Iqembu leRentals lizadibana leLebulawayo Chiefs naseNational Sports Stadium. Iqembu leBulawayo City lizadlala leleZPC Caribbean ngaseBaobab Fields ukuthi iqembu leWawa lizanqikelana leleHarare City naseAscott. Ngensonto iqembu leCapes United lizemukela eleChicken Inn naseNational Sports Stadium. Iqembu leManica Diamonds lizadlala leleBlack Rhinos ngaseSakuba kuthi iqembu leTriangle lizadibana leleCranbourne Bullets naseGibo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Fridays lomkhuli womdumo kwamasikhambi osathuthukayo uMxolisi Ndlovu uhamba ngegama lokuthi makhelwane inkunzi yegusu umuntu kabelikomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Unkunzi udabuka elupane esigabeni sasekabela kodwa ucula ekwele South Africa. Leli lidlalate lakhe lesibili njalo isihloko salo sithi isakhelene. Nangwe chasisa
emculweni sengisikhathi singango 2 years ngiqale ngo 2020 ukuba ngiyethule iCD lokuqala ebelithi uvala sasengenza ke iCD lesibili.
Idlalate leli lilengoma ezilithumi lambili ezigoqela ethi amaphiko Jerusalem ma ponyongo kanye lethi imizuzwana
Wa ta ta yo ma 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 wa ta ta y
abangathanda ukuthenga umculo wakho uba kuthola njani?
Inamba inatholakala kuzona +27 72 62 02 780 +27 72 62 02 780 ngise South Africa, ngise Joburg, nje abantu abangabese Joburg lapho siyobe singathintana kulezo numbers emaCity angatholakala leso sikhathi mabe sixhumana seGoli.
Abalandeli ke ubatshela wapha amasi?
AmaCity akhona nalapho kuba khona imicimbi nje eyenzekayo ekhaya, noma imicimbi nje yasemshadweni, imicimbi yasema birthday party, kuvumelekile ukuba ningasinema nathi size sibambisane nabo abalandeli bethu kulokhu ababebhekane nabo kulowo mcimbi ababebhekane nawo.
Uphuma ke enkundleni umakhelwane inkunzi yegusu ngale ethi Jerusalema.
Ebesifokela. Amapolisa eZimbabwe aselaywe ukuba amiste ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketane ahlaba amavili ezimota abizwa ngokuthi ngama-spikes akade sebewasebenzisela abamakhombi. Izizalwane zabo leSouth Africa eziyisikhombisa ebezivalelwe zisetheswa icala lokubulala isizalwane sabo leZimbabwe uMnumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. Ule socha lakole Russia eselitholiswa icala lokubulala umuntu owayezihambela kule Ukraine ngesikhathi ele Russia lisanda kuhlasela ilizwe leli. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoKip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.